mutemo muchauri uendereje kutima kumambo wapi wa Simba ndekuchadiza mutemo watiri kugamuchira nemaoko maviri uyezve mutemo wanga watinonokei tiripo apa ndechekuti tiri kuda kusukidza nyaya yetsika nyaya yetsika ndiyo inoita kuti vanhu vave vanhu muvanhu saka mutemo uyu wakanakisa zvikuru unozoita kuti tiberedze nyaya dzechipfandi asi chatisingade izvo ndechekuti mwana asangotorwa sokunge asina kuzvarwa mai kana vakatakura mimba kwemwedzi misere ongonzi aenda zvake zviite zvakanaka tinofanira kutarisawo takapenengura matii maviri kuti kana mwana achiroorwa toda kuti paari kuenda anoita magarikwa kwaabvawo osusukidza dzinza kuti rienderere mberi hatidi tsika yekuti vana vasaroorwe ipapo tinenge takusudzira nyaya yechipambi
asi tichitarisa nekuroodzana kuri kuita vanhu mumaruva mamugere naiwo zviri kuiswa nemutemo uyu pane musiyano here ipapo
musiyano ungangovapo nokuti zvinezvi kana takatarisa vajonga nyaya yemarriage act semumwe wevanhu akaitsidzirawo chaizvo nokuigadzira mudare reparamende sasenata indogara mudare reparamende sasenata mutemo watikataura zvakanyanyisa tichitaa apa hazvisumudzire tsika dzedu apa zvinoita kuti zvakadai asi siyano yaakuitika somaita mwanasikana pakumuodza abhizinesi isisu ngatingoendai pachi dzechivanhu ndekushanduka kuri kuita makore achiwanda ndekushanduka kuri kuitawo upenyu vanhu ngavarege kutora nyaya yewanano sebhizinesi
tinoonawo zvakare kuti mazuva ano michato iri kuramba kusimba changamire vanhu vari kurambana zvikuru ndinoona mumavhitivhiti umu matare emadzishe nyaya zhinji dzichingotongwa dzekurambana kwevana iva vadiki vari kuroorana munofunga here kuti nemutemo iwoyu pane zvingazoita kuti michato isimbe
kora zvakanaka majonga michato nekupenungura kwandaakuita yaakuzosimba yaakuita mbambo midzi chaiyo nokuti kare raingova dambe tambe zvino kana maakuenda pana mambo maakuchatiswa muri pamhiko dzewanano muri pamhiko dzetsika dzamunofanira kugutsurira kuti ndiri pakati pamambo unyika mangu mune tsika dzakadai dzinofanira kusufukidzwa saka michato iyoyo inotofanira kutoti isimbe dzimba hadzifaniri kubvaruka semhepo kwete michato ndaakuona sokuti kana vanhu vaenda kunozvitoresa mhiko pamberi pamambo michato yaakutosimba kusvikira rarini narini
kouyawo chikamu chiri kuchemwawo nevamwe changamire nembire ndechekunzi vanhu vakagarisana kwenguva yakati vakukwanisa kuti kana vakazosiyana vanogovana pfuma nezvishandwa zvinenge zviripo imiwo munotambirawo sei chikamu ichocho sasenata vakatarisa nezvemutemo uyu muparamende uyewo samambo
mudzimai kana maga kunguva wakatirebe taita vana gumi kana vashanu kana vaviri zvingaite here nai vajonga kuti tabvaro tato ndongotichienda sebhurugwa ratizirai ndinogara pasi seni samambo ndinogara zvikurudzira izvozvi ndiri kutobuda mudara manake ndichitora mamusa vanhu magara mese kwemakore akati zvakadai zvipoo mudzimai ipoo mudzimai vanhu vakawirirana handine che sezvinhu zvakaipa kuti zvamashava mese zvamashanda mese ipawo asi tichizvitarisa pachikamu chetsika kuti mudzimai wangu andagara naye mudzimai wangu aai asi ndinofanira kumupowo izvi izvozvo zvinodzora mhepo izvozvo zvinotunha kwedzite shoma isisi tiri vanhu vane tinomutirwa nezvinhu zvakawanda tine masvikiro tine mudzimu tine zvatinoita kuti upenyu hwedu hwendere mberi handiwo tsika yakanaka kuti midzimai yangu aindarisukunasai mazuva ano kwaadzero vajonga kandemiri kodzero dzemudzimai wawashanda naye ungangotiputsa here panguva iyoyo kwete aiwa unoitawo chidimbu mudzimai wana kuraramika asi zvandambotaura zvezvi kuti hakuna kuve chinosusukidza nyaya yekuda zviri pamusoro soro tichimhura tsika dzedu izvozvo zvinotikanganisa pakurarama.